Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 6/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini dini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kondi Mhlanga uyo akaita mukurumbira nenyaya dzemitambo pamwe nemafirimu uyo akavamba Amakos Theatre Production anoradzikwa kumusha kwake kuLupane vatauri vakawanda vachichema-chema kuti sei asina kuitwa gamba renyika. Bato Citizens Coalition for Change rinoita mabiko ekupemberera kukunda musarudzo yemabyelection kwenhengo yaro mumusha weGlen Nora. Sangano reFemain Early Warning Systems kana kuti FuseNet rinoti kutarwa kwemitengo yezvinhu nemari yekuAmerica kuri kutadzisa kuti vakawanda vakwanise kuwana chikafu zvoita kuti vamwe vashandise zvipfuwo pamwe nezvirima nezvirimwa mukuwana kuti vawane zvakawana zvavanenge vachida kudya. Indiwe mingwe emisore na uzedu za nasi, chibwa kuno ku Studio 7, irimu Washington DC. Kondi Mhlanga, uyo akaita mukurumbira nenyaya dzemitambo pamwe nemafirimu uyo akavamba Amakos Theatre Production, aradzikwa nasi kumusha kwake, mubhukure Shabula, kumachia wodi kuLupane. Kunyanga hazvo hurumende yakabatsira nekuigwa kwake vatauri vakawanda vataura pakuonekana nanyanduri uyu vanonzi vanga vachichema-chema kuti sei asina kuitwa gamba renyika. Kondi akashaya nemusi wemuvhuro svondo rino ave nemakore 64 ekuberekwa uye asiya mhuri inoita mudzimai nevana vatanhatu. Sangano reFemain Early Warning Systems Network kana kuti FuseNet rinoti kutarwa kwemitengo yezvinhu nemari yekuAmerica kuri kutadzisa kuti vakawanda vakwanise kuwana chikafu zvoita kuti vamwe vashandise zvipfuwo nezvirimwa mukuwana zvavanenge vachida. Mugwaro rinotarisa mamiriro enyaya dzechikafu rinobata chikunguru kusvika muna Gunyana raburiswa nesangano iri. FuseNet inoti nekuda kweizvi ruzhinji rwevanhu zvikuru kumaruwa rwave kushandisa nzira yekuchinjana zvinhu zvakaita sechibage nezvipfuwo kuti vakwanise kuwana zvimwe zvavanenge vachida asi vasina mari. FuseNet inotiwo nekuda kwekuoma kweupenyu nekukwira kwemitengo yezvinhu vakavanda kumaruwa vave kurarama nekutengesa zvinhu zvakaita semidziyo yemudzimba, kurima miriwo kune vanenge vachiwana mvura uye kuchera zvicherwa. Asi richiti hakunawo zvakare tarisiro nekuda kwezviminga mpinyi zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kushomeka kwemisika yekutengesera zvirimwa izvi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kana gurukota rezvekurima kuti tinzwe divi rehurumende. Asi hurumende yagara zvayo yazivisa kuti hakuna munhu achafa nenzara sezvo yakaisa urongwa hunodzivirira nzara munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care vaForbes Matonga.
Itokwadi kuti upenyu huri kuenda huchioma iya yamunoti disposable income yevanhu wozvavo kunyanya muno mareserve matigere apasisina yanetsa. Zvino zvine dambudziko rekuti zvinostripa maassets avo uye zvinostripa nyika maassets ayo nepamusana pekuti zvazvinoreva ndezvekuti nyaya yebarter trade haisiri fair. Ndosaka takanga tazointroducea money economy nepamusana pekuti kuti uone kuti uremu hwemombe nezvinhu zviri kunzi ndiri kukupa kana kuti uremu hwembudzi nezvinhu zviri kunzi ndiri kukupa hazvienderane kunyanya munhu aakuziva kuti munhu ane nzara. anenge ari panzara ane disadvantage. Saka as a result of that, vanosipa ikonomi yedu kubva kwema assets aya akaita sezviwani pazvinenge mombe. Ichichagara tanga takanganitswa nana January disease nezvinhu zvakadaro. Saka munhu ari paruzevha ari panguva yakaoma.
Zvingagadziriswa sei izvi mufundisi Matonga?
Kugadziriswa kwazvo kunonoti nesei, asi tiri kufungidzira kuti nyaya iyo yekungoti vanhu vemunyika medu kunyaya vaakuda kubatsirwa nemamwe mazano ekudaivhesifaya ikonomi. Munochizoona kuti kungomira neikonomi yekurima munyika medu munomumu zvaakuda kuenda zvichinetsa, nekuti matambudziko acho tichitarisa zvana climate change, tichitarisa zviri kuitika izvi, ikonomi yekurima yekumirira mwaka wekurima icharamba ichinetsa.
Ko, muri kuona hurumende iri kuita zvikuru here kubatsira vari kutambura ivava, tichitarisa zvikuru vekumaruva ivava?
Of course, uchiteerera pamablueprint avo akafanana nana Vision 30 nevakadaro, zvinoratidza kuti vane chido. Asi ndofunga kuti tine padambudziko rekuti tioda kuti tigadzirisane paideology, yekuti ideology yatiri kuteedzera ndeipi. Ideology yekuti tifambe hurumende iriyo inodrive economy inenge isinganyanyoshanda kwakawanda.
Nyanzvi munyaya dzechikafu yevakambotungamira sangano reChristian Care vaForbes Matonga vari parunhare neStudio 7 vari kwaMurehwa. Bato reCitizens Coalition for Change nhasi raita mabiko ekupemberera kukunda musarudzo yemabyelection kwenhengo yaro vari mumiriri weGlenora muparamende waWellington Chikombo. Mabiko aya akanga akarongwa kuitwa svondo rapera, asi mukuru wemapurisa mudunhu reHarare South Chief Superintendent Emumajojo vakarambidza urongwa uhu vachiti vaChikombo nebato ravo vakanga vasina kugutsa chikamu 7 chemutemo weMaintenance of Peace and Order Act Chapter 11.23. Tabata vakafanobata chigaro chemutevedzero wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva kuti tinzwe kuti zvafamba sei kumabiko.
Kapamba muche taita chirongwa chedu chevictory celebration, muchiziva kuti sebato itsva varo for a new culture ndeyekuti tinocelebrata vanhu vanotivhotera tichitenda vanhu nekuparura hwaro wekuti tinofamba sei every constituency yatakavhoterwa, nekuti susu tinoremekedza dhivhota, nekuti ndo vakatisimudzira munoziva maomero akakaita zvinhu. The Democratic Movement iri under attack and assault. Vanhu vakamira vakativhotera, saka were doing thank you rally tichivatenda nekumira kwavakaita vachitivhotera vachitsigira Citizens Coalition for Change vachitsigira vachamisa. Saka tanga tichiparura hwaro hwekuti tinofamba sei muGlenora in terms of our council program. And then nekuti kuparamendi chetitase kutimira zvido zvevanhu nekugadzira kuti tiende mberi kuti nyika iite shanduko an absolute change.
Tinoona kuti svondo rapera makambeve marambidzwa kuita musangano uyu nemapurisa, chii chazoita kuti mupiwe mvumo rwendo runo?
Chataona ndozvatatava tiri kurani kuti mapurisa anenge achida kushandiswa nezanhu, chiri chinhu chatisingatarisiri, nekuti mapurisa ndeenyika. Isu tinoremekedza mutemo, tinoremekedza mapurisa, tinoremekedza masoja, tinoremekedza intelligence organization, tinoremekedza state. Nekuti isusu direction yatiri kutora sepati itsva ndeyekuti isu tinofanira kurespecta mastate institutions nekushanda kuti nyika inoiende mberi. Mapurisa haafaniri kuti apindire munyaya dzemapato.
Zvii zvikuruwo zvamungati zvataurwa neutungamiri hwanga huripo pamusangano wenyu?
Tataura nyaya yekuti mwedzi watapinda umwedzi weheroes, isu tinoremekedza magamba akapira nyika, tinoremekedza liberation struggle. Saka tavachitaura nyaya yekuti tinofamba sei seTCC kuti tiremekedze, nekuti kana tapinda muhurumende yavachamisa tinokontinua nethelegacy of liberation struggle.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemutevedzero wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mumiriri wekuwadzana East mudare reparamende vari vakafano bata chigaro chemunyori mukuru mubato reCitizens Coalition for Change vaCharlton Wende vati mapurisa arambidza musangano wavo wekusangana nevagari vemunharaunda yavo vachizivisana mamiriro ezvinhu wanga uchifanirwa kuitwa nhasi. Vachinyora padande mutande reTwitter vaHwende vati mapurisa akambenga avapa mvumo yekuti vaenderere mberi nemusangano uyu asi azouvhara mushure mekunge anzwa kuti mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vachange varipo pamusangano uyu. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Nemusi wemuvhuro vana veZimbabwe vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akafira kusunungura nyika reHeroes Day. Mukutarisa nezvekukosha kwezuva iri, taita hurukuro nevemamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti tinzwewo maonero avo pamusoro pezuva iri. Totanga nekunzwa kubva kumutauriri webato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA vaMadhok Chivasa.
Tinoti zuva rokupemberera magamba izuva rakakoshera isusu sebato reNCA, izuva ratofunga kuti rakakosherawo vana vazhinji veZimbabwe nekuti tenge tichirangarira ushingi hwakaitwa nemagamba edu vachirwisa avo vanga vakatidzvanyirira kuti tinge takasununguka. Saka zuva iri zuva rakakosha pakuti kuti tinge takasununguka zvatiri. Zvakabva neushingi hwakaitwa nevamwe kusvika vazova vazhinji vavo varasikirwa neupenyu hwavo kuti izonge takasungunuka senyika. Saka zvakakosha kuti tinge tichirangarira upenyu hwevanhu vakadaro vakaita kuti tinge takasununguka uye kuti tinge tiri patiri iye zvino senyika yeZimbabwe.
Kune vamwe vari kuti chinangwa chakafirwa nevana veZimbabwe vari kurangarirwa nemuvhuro chave kurasika nekuti nyika haichateveri nyaya dzegusaro zhinji, kusununguka kwevanhu kwave kushoma nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamunotaurawo pamusoro pemashoko iwa?
Zvekuti pane vamwe vanenge vachitaura kuti pachine udzvanyiriri huripo uye pana mwana vanenge vasina kusununguka, ndofunga isiyo nhau inofanirwa kuita kuti tinge tichirega kupemberera zuva remagamba. Kana pane zvinenge zvichinetsa, zvinenge zvichida kunzokodzeredza vanhu dzinge dzichigadziriswa, zvinenge zvichida kugadziriswa izvozvo, ndizvo zvinofanira kugadziriswa kuti kana pane kodzero dziri kutsigirwa dzinge dzigadzirwa. Asi kuti kushayikwa kwekodzero kana kuti kushayiwa zvingave zvichikanganiswa, hazizvo zvinofanirwa kuita kuti tinge tisingapemberi magamba edu. Ndokunga chakakosha chinofanirwa kuti vateereri vazive ndechekuti chatoda senyika yeZimbabwe ndechekuti kunyange isusu sebato reNCA nemamwe opposition political parties tiri opposition, asi pane mazuva ekuti akafanana newayo kupomberera magamba edu kana kuti independence, mazuva atofanirwa kupemberera senyika tomboisa pasaidi zvepolitics zvematongerwo enyika.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reNCA vaMadhok Chivasa vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tabatawo mutauriri webato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora vaWitness Dube.
Bato reMDC rinofara chose kuti tiri kupemberera nguva ino yemaheroes edu, makamba edu akatirwira kuti tinge tichibuda muhutapwa hwevapfambe pfumbi vakatora zvombo vakabuda munyika vakanouya vamagamba enyika. Zvinofadza zvikuru kuti takazviitira izvozvo tiri vana veZimbabwe takabatana. Chatinokurudzira ndechekuti vari muhurumende vari kutitonga vanofanira kugara vachiziva zvakafira vana veZimbabwe vakawanda nenguva yehondo. Vanotinoti mahero iwavo, vamwe vacho vakazopindawo muZimbabwe itsva. Nekuti kana tikasazadzikisa chishuviro chavo chavakaita kuti vaite magamba, tinenge takufanana nevatengesi vaivatengesa nenguva yehondo. Vaivatengesa kuti vasagone kuita chishuviro chavo chekuti tinge tiri vana veZimbabwe vakasununguka.
Tinoonawo kuti zuva iri riri kuuya panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya, zvinhu zvichinzi zvatanga kusanyatsogadzikana munyika nenyaya dzemhirizhonga nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataurawo sebato?
azvipi chimiro chakanaka chekuti panguva dzese patinoita maelections kunoita mhirizhonga, nyika inoita kusagadzikana, nekuti izvozvo zvinoratidza kuti hatisi kuita zvinhu zvedu tiine pfungwa yekuti tinge tichivaka tichienderera mberi kubva kwatakasiyiwa nemagamba edu. Saka sevana veZimbabwe tinofanira kuti tinge tichibatana, tinge tichishanda pamwe chete, tinge tichizadzikisa zvese zvavakatitangira nebasa guru ravakaita. Ndokuti nyika ibudirire, ndokuti tinge tiri vanhu vanopa ruremekedzo rakakwana kumagamba enyika.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaDouglas Mwonzora, vaWitness Dube vari parunare neStudio 7. Teererai zvakare mangwana apo tichaenderera mberi nehurukuro dzedu nemapato akasiyana-siyana kusanganisira bato reZANU-PF tichitarisa pamusoro pezuva remagamba. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti China haifanirwe kusungirira nhaurirano dzepasi rose dzakakosha dzakaita sedzekushanduka kwemamiriro ekunze mushure mekunge Beijing yadimura kutaudzana neWashington mukutsividza kushanya kwemutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi kuTaiwan mukutanga kwesvondo rino. VaBlinken vaudza vatori venhau vari kuManila nhasi kuti America yakanangana nekuderedza kusawirirana uko kwakwira kubva China yatanga gadziriro yehondo kumahombekombe kweTaiwan uye kutora mamwe matanho ekutsividza. Rwendo rwaamai Pelosi kuchitsuwa chinozvitonga cheTaiwan rwakatsamwisa China, iyo inoti Taiwan chitsuwa chayo chaichatora nechisimba kana zvichibvira. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Zaine mufaro vatereri kana pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi neupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tiri kutarisa nyaya yekucherechedzwa kwevhiki rekuyamwisa vana mukaka iro riri kucherechedzwa pasi rose nemunyika kubva nemuvhuro kusvika nesvondo mangwana. Chinangwa cheurongwa uhu ndechekuzadzisa utano hwakanaka hwevana kuburikidza nekuva panguva inokodzera yekuti vayamwe mukaka waamai panguva iyo madzimai akawanda ari kukurumidza kubvisa vana pazamu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Bazi rezveutano rinoti madzimai ari kuyamwisa vana ari kudzikira munyika. Regai tinzwe kubva kune madzimai akasiyana-siyana vachitaura pamusoro pekuyamwisa vana.
Zita rangu ndinonzi Francisca Spanda kana kuti Mike Joy. Maonero andinoita nyaya yekuyamwisa vana is that I think it depends person to person. I think nyaya yanyotaurwa skereke yekuti some of us pakuyamwisa tinenge takakonewa because of several reasons, like isi ndakonzi mukaka wangu haubude, and because of that handinokwanisa kuyamwisa, and I actually thought kuti arimemba ndichifunga kuti mumwe vana wangu to turn out bad because ndakakonewa kuyamwisa, but my children are nice and healthy. And vakaita zvozvo, I just made sure kuti my children ate everything and supplemented their nutrients. Vakazomwawo neformula plus vakazodya chikafu chese ndaivapa zvese zvinodyiwa, and they turned out okay. So I think it depends kuti kana uchikwanisa kuti uchingwa rekezwa jamisa mwana but wo make sure kuti wamupa fortified formula plus diet yake unyasi make sure kuti very rich. I think it's possible kuti mwana anogonoza sei kusayamwiswa because ndakazviita and zvakateitwa kwandiri.
Regai tinzwe kubva kuna amai Maria Mubonani vanoti ivo vakayamwisa vana vavo vese.
Tine vana 6 vese vakayamwa. Kutanga akayamwa 3 months. Achiyamwa takakura tichinobva kuzi vana vanofanirwa kuyamwa mukaka wamai kuitira kuti akure zvakanaka uye asabatwa nezvirwere zvakawanda wanda. Ndakaona zvichitibatsira nekuti vana ivavo hapana kana wani vandakambotambudzika naye nekurwara rwara vese vangu vangorerai. Saka ndinongokurudzira madzimai nechidiki vemazuva ano kuti ngavayamise vana vanyatsoyamwa mukaka wana mai kuitira kuti vadzivirirwe muzvirwere zvakawanda nekuti mafomula aya zvakazongowewo ezvino. Saka vemazuva ano havachada kuyamwiwa hameno kuti kuteta here kana kuti kudi but wakatokosha kumwana kuti akure zvakanaka.
Kunzwawo zvakare kubva kuna amai Zanza Moyo vari muHarare.
Kuyamwisa mwana mukaka waamai kwakanaka. Chakakura tichiziva kuti chekutanga mwana akayamwa mukaka waamai vake zvinovaka ukama pakati pemwana naamai. Isoko chinoona kuti munhu wese chero akamudhara akadii akadii akangopinda mudambudziko chekutanga kuchema kuti maiwei wozi ndiye munhu akagara aripo ari hendi paanenge angotambura mai ndo vanouya vachisvikopa mukaka vachipi. Saka zvinovaka ukama pakati pamai nemwana. Klasi kuyamwisa mukaka kunobatsira kuti mwana ave nechikafu chakachena kudya kwakanaka. Zvimwe zvimabhotoro zvinopirwa vana mukaka izvimwe zvine tsvina mwana ozopedzisira aita mudumbu otanga zvimwe zvirwere. Klasi chero zvimwe zvikafu zviri kupiwa vana zvisiri mukaka zvine mawo matoxins ekuti mwana anopedzisira adhivhelopa zvimwe zvirwere zvisingaitiki kumunhu wezera rake. Saka mwana anofanirwa kuyamwisa mukaka wamai nekuti ndiwo wakagara wakasikwa namwana. Chinzi wakaringana nemwana unoenderana nemwana neutano hwake nezera rake.
Topedzisira nekunzwa kubva kuna amai Moyo vari kuSouth Africa.
Vakadi makadi mhuri yeZimbabwe nevose vakateerera ari kutaura ndii amai Moyo. Ndiri kuSouth Africa kuPretoria. Ndinoda kukurudzira vana amai sezvo kumwisa mwana mukaka inonzi breast feeding mukaka wedu watakapuwa naMwari uyu kwakanaka zvisingaiti zvakanakisa nokuti izvoni mukaka uyu tinouwana mahara hautengwi. 1, 2 mukaka uyu unongogara ungori zvaungori izvozvo hauna kuti uchapisa hauna kuti uchatonhora hauna kuti uchakora hauna kuti uchashata oro uchadunga. Saka naizvozvo ndinoti vana amai ngatimwisei vana vedu kubva achizvarwa paya mwana ngaamwe mukaka waamai vake. Musaita zvemabhodhoro. Kuwisa mwana hakurwadzi uye kunofadza. Uchimwisa mwana wako ngatimwisei vana vedu mukaka yemuzamo yakakosha. Sebreast feeding week ino tinoti vana amai vose ngatimwisei mwana. Ini ndakamurumura manje manje aitenge ndakaita 1 year 8 months ndichimumwisa. Ndakazomubvisa hangu wanga akunyanya kundiruma ndikati aiwa wakura ndopandakazomubvisa. Asi vana vangu vose ndinovamwisa mukaka yemizamo iyo yemabhodhoro iyo tinongozoisawo kana uchizoshandi zvine but ngatikurudzirei kumwisa vana mukaka yedu yemuzamo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvinotokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nava Oliver Muregerera, chizvarwa chemhuri yevashona iri muKenya, tichitarisa nezvemukana wekuvhota kekutanga wakapiwa kumhuri yevashona nehurumende yeKenya muchire mekupiwa kwavo magwaro ekuti vave zvizvarwa zvenyika iyi.
Urongwa ndo huripo hwemaelection ari kuitwa musi wa9 August, musi wechipiri. Ndinodayira kuti iye zvino izvi mhuri yemashona iri wakapuwa magwaro yekuti vagare mukati menyika ino ndo kutangawo kwavo kuti vatange kuvhota. Ndo first time yavo kuti vatangewo kuvhota. Ndodayira kuti chinhu chafadza zvakanyanya mukati memhuri yemashona vari vatanga kuva vagari vemuno kuti vatangewo kuvhota munomu vachipinda musarudzo dziri kuitwa idzi.
Muri kunzwa sei kuti makukwanisa kunge muchiwana kodzero dzakaenzana nezvimwe zvizvarwa zvemukenya zvagara zvichivhota.
Ndinodaira kuti chinhu chatambirwa nemhuri yemashona vagari vagari vemuno mukenya vachitambira nerufaro rukuru kwazvo, nekuti chinhu chatisingafungidzirwe kuti chingaitikeba kubva mudambudziko rakabatwa kwemakore akawanda vanhu vachitambudzika vari muno. Zvinova kukwanisawo kuva nerusununguko rwokusarudza vanhu vanokwanisawo kuvachengetedza, nekukwanisa kuva nevanhu vanokwanisa kuti vanotambira zvichemo zvavo, nekunzwa kuti vangakwanisawo kuti vavabatsire. Kubva ipapo zvaratidzira kuti pave nerusununguko kumhuri yese yemashona vagere vari vagari vaakugara muno.
Pane vamwe here vemhuri yevashona vari kupindawo mukukwikwidza ikoku kuri kuitwa musarudzo, tichiona kuti mava nemikana iyoyi?
Haiye, zvinoizvi pachipedyo kuti pawanikwe vanokwanisa kupinda mukati mekukwikwidzana musarudzo iyoyi, nekuda kwokuti tangobva mukupiwa magwaro ekuva vagari vemuno. Zvino nguva yacho ichipfupi, iye zvinoizvi tine tarisiro yekuti izvo mhuri yemashona yese nevana vakabarirwa munomu vari pazvikoro iye zvino, Mwari anenge ari kutinzwa, nekuti tine nhamba huru kwazvo yakwanisa kupasa, iri kupasa muzvikoro. Zvino tiri kuona kuti pane tariro kuti pakukwidzano dzichauya pachazovawo nevedu vana vachakwanisa kupindawo mukukwidzano idzodzo, kuti vakwanise kumirawo kutsvaka zvituru zvinenge zviriko zvakazvii zvakafanirwa anenge achikwanisa.
Pachine vamwe here mhuri dzevashona vasati vagadzirirwa magwaro avo ekugara mukenya?
Mhuri yemashona todaira kuti tese takwanisa kuwana magwaro.
Tichitarisa magariro amakaita, zvii zvikuru zvamungati zvanyanyoshanduka kubva pamawaniswa magwaro?
Tinodaira kuti zvinhu chanyanya kushanduka zvikuru ndezvekuti zvopave nerusununguko rwokuti ruzhinji rwemhuri yemashona igere muno vakukwanisawo vakatangisa kuvhurawo mabhizinesi avo, nekuti vakwanisawo kuvhura maakaunts avo emumabhengi, nevamwe vari kukwanisawo kuenda kunokwereta dzimari dzekuti vavhure mabhizinesi avo nekuti vasenze. Zvino rusununguko rwo ndo kwaratidza kuchinja zvikuru paupenyu.
Totarisa kunyaya iyoyi yesarudzo, tinomboona sarudzo munguva dzekutsvaga rutsigiro pachimboitawo zvinana mhirizhonga nezvimwe. Zvinhu zvamuri kusanganawo nazvo here mudunhu ramugere?
Mudunhu ratigere hatisati tanetarisiro yekuti mungave nemhirizhonga. Kazhinji kacho mhirizhonga dzinowanzoitika mumaguta makuru anofanana neNairobi nemamwe maguta anoteera acho, ndo anonyakuta mhirizhonga. Asi mumaguta atigere aya eCentral Province kunyanyanyanya hatisati tambosangana nezvinhu zvakafanana naizvozvo, kana kutosangana nenjodzi yekuti mumwe wedu akuvatswa mukati menyaya dzakafanana naizvozvo.
Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe vakateerera pano ino nguva?
Chikuru ndechekuti tinotenda kunyanya kuna vapurezidhendi Mnangagwa, nekuti vakagona kutitsigira nekuziva kuti tibvewo mukati medambudziko iri. Vakasvika munyika ino vakasvika vakasvikotsinhirawo kwakatenda zvikuru kuna vapurezidhendi Kenyatta vemuno nebasa ravakaita rekutipawo matsamba kuti tive nerusununguko. Tinovatenda vapurezidhendi vedu vaMnangagwa nebasa irori rwavakabata, vachiziva kuti vana vevhu vakabva kunyika imomo, asi zvisiri zvekuti izvo sandiropa reZimbabwe, iropa reZimbabwe, asi vakakwanisa kutsigira kuti zvinhu zvacho zvifambe nenzira yakanaka, zvedu zvakafambawo nenzira yakanaka, zvisati tukuvatenda zvikuru. Sakana tinotaurira mhuri yeruzhinji rweZimbabwe kuti kwese nevese vanobuda kunze kwenyika, vanenge vari kunze kwenyika, tishambadze nyika yeZimbabwe. Ngatiitei kuti nyika yeZimbabwe iwe nembiri yakanaka yekuonekwa kuti vevanhu vakadzikama, vanhu vanonzwisisa.
Manga makateerera kuna vaOliver Muregerera, chizvarwa chemhuri yevashona iri muKenya, vari parunare kwakare kuKenya neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mumitambo yatambwa nhasi, chikwata chenhabvu cheBournemouth chinotambirwa nechizvarwa cheZimbabwe, Jordan Zemura, chatanga makwikwi ePremier League zvinofadza mushure mekurova chimwe chikwata chine chizvarwa cheZimbabwe cheAston Villa 2-0. anokuoneka ene mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC ndokusiyai mwina ntungamili nkomo.